rotetedza kutotamba munhu ndiwe kudhoza kutodhoza sometimes munhu anoita kudhoza mune mafunga kuti kupfuwira munhu kuenda kumushonga unopiwa natural remedies ukaenda pamba panochengetwa njiva dziyedzera njiva unokumbira mvura yenjiva kuti andokumbira mvura yenjiva maiwe wotora chibeche chekuchisadza chekubeche chako cheche kuti mvura iyo unofanira kuibvunza kuti haina kusanganiswa nemushonga here sometimes njiva dzinomborwara mvura ingori natural ya dzinongomwa here then we'll get some mvura iyo isina sipo wotora mvura yenjiva kuchoma kugezesa raisi nemvura yawageza iwe ine chisadza imwe yokwatisa raisi tokasakavatei kutodhoza ini upenyu kutodhoza cheko munhu kuto